Ndingati tauya kumisangano ye IMF ne World Bank. Wekuru Reserve Bank Dr. Mangudya ni wamu staff yao tine ma chief executive officers ema banga yedu ekumusha ZB Agri Bank Standard Chartered Barclays Bank ne wakati wande wari kuno FBC wari kuno ino ndauya na permanent secretary we ku ministry we ku finance tiri kuno chinonyanya kutiunza kuno ima meeting e World Bank na IMF senyika tiri nengo ye World Bank na IMF so pama meeting aya patenge tichisungirwa kuti tiripo asi izvo tinonyanya wanzo kuuya tine delegation yakati kuti ngechekuti panoita misangano yakawanda tingati ma side meetings ndio nguva yatinosanganawo nema financiers anubva kune dzimwe nyika tichiedza kuronga kuti tingawane herewo capital inokwanisa kunge ichiuya kumusha either yekukwereta kana kuti inenge iri equity yotinoti investment equity bva kuChina kuEurope kuAmerica nekuAfrica tinenge tiri kuno kwesvondo rese
asika vachinamasa muri muno panguva apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari takanzwa kuti kwakutoshandiswa ikoo mari dzakadai semaranzi nezvimwewo zviri kufamba sei panyaya dzemaridzi
zviro ndingati zviri kufamba nemutsetse uyo takatara kundoti bedzi zvinotora nguva icho ndinoda kuzivisa vateereri ngechekuti zvizhinji zvotakaita zviri kufamba tikatora production yegold ndinoona inini ndichipinda paministry of finance muna 2013 nyika yaiproducer 12 metric tons yegold gore rapera takasvika 22.8 metric tons tikaongorora futi kuplatinum tinoona maproduction ari kukwira tikaongorora kuferrochrome zvimwe chetezvo kunikel zvimwe chetezvo kuagriculture gore rino tine maguta atisatamboona nyaya iyo wataura yecurrency hapana nyika inoti mari yese iri mubhanga inofanira kunge iri cash.